tšhofadi ga burisa maresorte bundles ka tsanyo go le bana mona 2022 the ordinary level bana ba go kwanisa go bona zwakabuda mo ma examinations aya website yedu either pa mboranaje kana pa computer website ino tiyo www.zinsec.co.zw asi bana gonaje kuenda ku zvikoro muso muvhuro 6 kukadzi kuti vanotora iwo ma results list awo kuzvikoro.
Muchitarisa kupasa kwavakaita gore rino nemakore ari kumashure aya munoonawo sei?
Tichipanga zvakati ma results egore ra 2022 tichitarisa ne 2021 tinoona izvo kuti vana vakanyora bvunzo muna 2022 tingati vakagona kupfuura vakanyora muna 2021 vana vakanyora muna 2022 vakabuda ivo ne 28.9 pass rate ve 2021 vachiita ivo 26.34% zvichiratidza musiyano we 2.62%.